Soldier, soldier.
Ndomzidunge yuti wasukwe kumako moyo kunorira nyenze neshiriyo kune mapeni mberiyo kune vana vane zviro zvino tindura zvikero kwedu tinoti chiro kwenyu do zvibhodhoro chiro chemwana Zetereka, achina munu chikupepereka Kariri rachisa suduruka Masiriri chukuchururuka Askana, musa koromoka Inguva shayo ye kupombonoka Skwederera, usa kuchunuka Simba hopo, usa kuchumuka Chiroche mwana Tendereza, ndaso shamiswa chigudukuza Zino spaka achikuwa paita Andiratiza chisesekeza Paazo daine bulai Ndaziona aiwa urimugai Wachirova, wachipura Ushasha, unotura Chiroche mwana Zetereka, achina munu chikupepereka Kariri rachisa suduruka Masiriri chukuchururuka Askana, musa koromoka Inguva shayo ye kupombonoka Skwederera, usa kuchunuka Simba hopo, usa kuchumuka Chiroche mwana Tendereza, ndaso shamiswa chigudukuza Zino spaka achikuwa paita Andiratiza chisesekeza Paazo daine bunai Ndaziona aiwa urimugai Wachirova, wachipura Ushasha, unotura
Chiroche mwana
Ruba kusika chata
Soldier, 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 soldier.